Vanotungamirira sangano revakaremara National Council of Disabled Persons of Zimbabwe, Amai Farai Cherera vanoti, chirongwa chemari yakapiwa mapazi ehurumende chaifanira kubatawo bandiko revakaremara.
Isu vakaremara vacho tinenge tichitarisira kuti pave nebhajeti rinokava makalipa, bhusu dzevakaremara, maartificial, mawheelchair, mahearing aids. Iko zvino kana tichiona kalipa richidana kuma 900. Pandakanzwa zve 900 kwanguri kutanga kwegore. Zvichireva kuti pari zvino pamwe yatove 1000 chakuti. Akaremara akagara kumusha ari kuda kalipa rekuti afambe naro. Anoiwana kupi mari yekutenga kalipa iri? Kunyange ari muno mudhorobha, akaremara anoiwanepi? Akaremara kunyange musivil servant anoiwanepi? Medical aid inogona kuti inokupa 140. Ko imwe yese iyi inobvepi? Maartificial ari kudaidzira ma 2000 ma 3000. Akaremara agere pamba, nguva ino ari kuomerwa, ari kushaya kana chekudya, anoiwana kupi mari yekuti atenge artificial leg?
Amai Cherera vanoti hurumende inofanira kunzwisisa kuti vakaremara vanodawo kusimukira kufanana nemadzimai nevechidiki zvichibva muzvirongwa zvehomwe yenyika.
Saka ndaitarisira bhajeti iri kuti rive bhajeti rinobata vakaremara, runoita kuti upenyu hwavakaremara asimuke paanenge ari. Tinoona isu kuchitaurwa zvinhu zvakawanda kuti mayuthi iko zvino, mayuthi anofanirwa kuti dai anga awana mari vaita maprojekti vasimukira upenyu hwavo, madzimai dai vanga vawana mari yekuti vasimukira upenyu hwavo. Ko vakaremara tiri papiwo tinongochema tichigwesha nemadziro? Dai vanga vatitarisawo, tiri vanhu vakafanana nevamwe vanhu. Tinoda kunzi vanhu nekusimudzirwa upenyu hwedu hwokurarama.
Pfungwa iyi inotsigirwa nava Henry Kane vekuEpworth, avo vakaremara gumbo rekuruboshwe. Vakane vanoti bhajeti rinoratidza kuti vakaremara vakakanganwikwa zvachose paurongwa hwegurukota rezvemari vamutoli Ncube.
Tichizoteerera pavakanga vachitaura pane rimwe bandiko rebreakfast, vakatotaura vakati hano, hatina chatakachinja, takangozvisa imo mukati mune zvimwe. Asi kana tisingaoni pazvakanyatsoiswa chapi chapi, kureva kuti ivo vakatarisa bumbiro remutemo, vakaona kuti bumbiro remutemo rinoti hurumende inofanirwa kuti ibatsire vakaremara ndokunge mari yachona iripo kana kuti zvinhu zvachona zviripo. Saka apa nekuda kwokuti vari kuti zvinhu zvachona hazvipo, saka havana kumbofunga nezvazvo.
Mutauriri weDeaf Zimbabwe Trust vatinotenda Chikunya vanoti mari dzinopiwa vakaremara mubhajeti dzinofanira kumira padzo dzega zvichienderana nezvikumbiro zvavanenge vapa.
Mari haisi kukwana munhu wese. Tinozoona zvakare kuti izopatsanurwa iswe zvakare kuvanhu vakaremara haikwani zvakare. Tichitarisa zvakare kuti mari iri mumabond haisi muma US dollar, saka inenge iri mari diki diki zvakanyanyisa. Takazobvunza veMinistry of Education kuti saka kana zvadai vanhu vanorarama nehurema vanonobetsereka zvakadii, uye mari yavo inovabetsera inowanikwa papi iyo mari yatakatarisana nayo isingakwani. Ministry ikati vane budget line yavakagadzira inotarisana nevanhu vanorarama nehurema yavanoti inonzi learner support service. Iri budget yavanoti iyo ndiyo ichazadzikisa zvinodiwa nevanhu vanorarama nehurema. Asi takangotarisa zvakadaro, imari yatotarisa kuti inofanirwa kukava zvinhu zvakawanda zvakafanana nesign language, syllabus nezvimwe zvakawanda wanda zvinodiwa nevanhu vanorarama nehurema panyaya dzeeducation. Mari zvakare tinongoona kuti imari isingakwani.
Vanotungamirira sangano reAfrican Union of the Blind vaIshmael Zhou vanoti vakaremara vafanire kutya kutaura chokwadi kana zvinhu zvisina kufambiswa zvakanaka panyaya dzebhajeti. Vanomiririra vakaremara muparamende, Senator Watson Kupe vanoti zvikumbiro zvavakapa pakaumbwa budget hazvina kuzoburitswa semataurirwo avakange vazviita.
Professor Mutuli vaifanirwa kuziva kuti vanhu vakaremara vakachema pamusoro pemaassistive technology apo vanodzidzisa muzvikoro vadzidzisi vasingaoni vasingakwanisi kutaura vadzidzisi vasingakwanisi kufamba zvakanaka. Gore rino kuna musangano wakaitwa naHis Excellency, vanhu ivavo mateachers iwayo akavimbiswa kuti ha mari ichatsvakwa yekuti ivatengere macomputers, ivatengere zvese zvinoita kuti vagone kuita basa ravo zvakanaka. Asi vamutuli havana kufunga izvozvo, havana kuzivisa panyaya yacho iyo mubhajeti ravo. Kwozovuya zvikoro kunyanya kumaruwa, zvizhinji zvacho zvivakwa zvacho mabuildings acho mukazvicherechedza mawheelchair anogona kutadza chero pinda mutoilet, munopedzisira onzi izvo a iwewe saka haungakwanisi kuramba uchakontinya nechikoro. Saka zvaiva nani kuti vasete a certain figure, an amount, kuti imari ye 2 million for this year toda kuti ikave maprovince chero ikareka kupaka zvikoro zvose, ikave maprovince for renovation kuti zvikoro izvozvo zvive accessible, ikave zvikoro zvekuti mabhodhi aya nematafura aya unowana mumunhu mufupi steriki zvokutotizvo kuti agare pamatapacheya haakwanisi. Saka iroro bhajeti racho reaccess to disability rinenge ririwo ramirira izvozvo zvokurinovheta nekuadjusta.
Vakupe vanoti kana chikumbiro chapiwa chinofanira kubuda sezvachiri, kwete kuita musiya padiki sezvakaitika pabudget.
Kwozouya nyaya yesign language, takanguva tachema kuti kuna mabhinya marepist anoenda scot free nekuda kwokutizvo muchipurisa, mumakots, mumajere hamuna masign language interpreter competent. Saka instead yokuti iwewe usingatauri unomangara mhosva itongo nokuti ndabhinyiwa kana kuti ndabirwa, unopedzisira wotosungiwa iwe nekuda kuti havana kunzwisisa language yako yesign language. Saka taifungidzira kuti vamutuli ndivo zvimwe zvinhu zvavachaisa aside. Kana tichiti tinoda mari iwedzere mubudget disability, vanofunga kutenga macrutches nemawheelchair nemawind cane. Aiwa, nyaya yedisabilities goes beyond that. Iye zvino mabasa anonetsa kuwaya. Dena vamutuli vakati ivo kampani yoga yoga ine infrastructure isili accessible pamadisabled, ingava building, ingava toilet, ingava chii, kana ikaemploya madisabled anokwana 3-2 tichavapa mari yokuti varenovate. Amuoni kuti ndiyo development iyo here inclusive.
Izvi zvinotsinirwa nasenetari Joyce Timire, avo vanomiririra zvekare vakaremara muparamende.
Hapana ministry yatisiri savanhu vana madisability. Tikatarisa kueducation tiriko, tine zvinhu zveeducation zvinofanira kufandwa zvakamirira disability zviri muministry yeeducation. Tigouya kumaministry yehealth, tine zvinhu zvedu because tine department redu riri kuministry of health ratinotarisira kuti zvinhu zvedu zvinofanira kunge zvichifandwa zvichiburikidzana ikoko. Saka kwese ikoko tinorwisa kuti maministries aya dai awedzerwa, apiwa mari yakadini, yakawanda, kuitira kuti zvinhu zvedu zvidini zvifambe zvakanaka sevanhu vana madisability.
Imwe nyanzvi inopa mazano panyaya dzezveupfumi munyika, vamasimba kuchera, vanoti zvakakosha kuti gurukota rinoona nezvemari pamwe nebudiriro mune zveupfumi hwenyika ritore nguva yekunyatsonzwisisa kuti vakaremara vanorarama sei. Vakuchera avo vasingaone vanoti ruzivo urwu rwakakosha kuitira kuti vasaite musiya padiki pakugadzira budget.
Ndinoona kunge panoda kuti isu savanhu vakaremara titsvake mukana wekuti tigare pasi negurukota rezveupfumi vanxobe, tichivatsanangurira tarisiro dzedu neshuviro dzedu Tinoziva kuti vanopiwa zvavanopiwa ne Department of Disability Affairs. Asi zvakakoshawo kuti ivo vanove navanhu vange vachikwanisa kusangana, kwete zvekuturirwa mashoko zvekuturikirwa kana kuti zvodini, kuitira kuti vanzwisise dambudziko iroro rekuti gore negore, nguva nenguva, vakaremara vanenge vachingozhamba vachingochema kuti havana kurangarirwa mubhajeti. Zvinoda kuti pange pane hurukuro pakati pavo navanhu, zvisina vamwe mukati vatingati maofficials vombogara pasi vonyatsokunzwisisa matambudziko ari kusangana navanhu, uye kuti ionesuwo tinofanira kunge takanyora zvinhu zvedu, takagadzira zvitemo zvedu, totaura nezwi rimwe, nekuti pamwe dzimwe nguva ndori chimwe chinhu chinenge chichinetsa chekuti izwi redu rinenge rakapatsanurana patsanurana.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vanxuve sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Bhajeti rakataurwa navanxuve harisati rapasiswa mune paramende kuitira kuti rishandiswe zviri pamutemo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.